manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 2017 makaterera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muofisi ya meya wechitungwiza avakambomiswa basa
kusatendwa zviri kuwasipa basa asi kana kanga ari chikisa uzopa vanogona kuita masimba ekuti vatirise ofisiyo kwete kuti vatore zvinhu kanda panze sameya kutadza kukosheta meya vakatadzwa nevanhu
mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDoroth Mall ari pedyo necheGutu
mbudzi mombe huku zviri kuiswa kurodhi voto mupampo kugara parodhi wezi haana kukuzviendesa andei saka tiri kuuraya vanhu
exactly
tiri kuvaurayi
nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita nabishop Godfrey Taonezvi veanglican church masvingo diocese
kuenzo redu guku ndoro kuparidza vhangeri asi mukuparidza kwatinoita uku tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pawadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muhofisi midziyo yameya wechitungwiza vafilipi mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka vamutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuru kuti gonhi repahofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuru zvakaiswa panze vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana wokumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa vamutoti nemamwe makanzura makumi maviri nevana vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi ngatinzwe hurukuro yataita navamutoti
ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti iye atumwa nekomishoni kuti vari kuda kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo inii zvinova zvinhu zvakandikachamadza kuti ko komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya ivo meya vakasasendwa kusasendwa zvireve kuti vasipa basa asi kana kanga ndari dhisimisa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya kutadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu saka izvo zvaifanira kukoshetwa sinsi nyaya yangu iri mumatare ende tribunal yacho iri kunonoka madhezi achakapfuura ende vasi kufamba saka ina ndichaziva saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangidza zvine chinangwa zvekuti kuti nyika kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze
saka vakaita sei makavapa kii here dzokuti vapinde muhofisi meni
kwete havana tombondikumbira zvekii vakaita 3 days vakambotuma dhiraivha kuti apinde avhure vanga vakatuma vashandi vanosvika 4 vashandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi yameya ipwanywe saka ivo vacho vekomishoni hanzi ndivo vakazopwanya rega vachiti meya hana simba isusu takangofanana naminista saka ndizevoti minista sinsi vakandiminista inini vanogona kuti vaite izvozvo bcause inini sameya wechitungwiza ndakacha mazoni ako gweta rangu rakatovanyorera tsamba dzichiratidza kuvaudza kuti regai kuita izvozvo saka vakangoita dedaro
saka zvinhu zvenyu zviri panze here kutaura kuno kana kuti mazviunganidza makavana pamazvichengetera
inini minista vakati ndisasvikepo saka zvino zviri kungotsakatika nenyika zvakadaro bcause inini ndiri kutevedzera mutemo wavo vakanditaura kuti ndisasvikepo sana nhasi handausvikapo saka zvinhu zvacho vakangozvikanda nanhasi amhere kuti zviripo here kana tichafamba sei.
Koyo minister matimavaziisa here nedanho irori?
Ndida kumbotaura navo bhozi wacho akabvura kati iye pate zvake ndiye minista, saka ane vari kusevenzesa masita aminista, saka ndo zvandakaudzwa napr wechitungu zvachinotaura kuti ndo danho ratorwa nekomishini.
Saka muchaita sei manje?
Kweta rangu raradza kupokana nazvo ratiri kutora nyaya yacho kuisawo kumatasi.
Vanga vari vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dziri kudzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore pedyo necheGutu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamapurazi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena. Asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamapurazi aya zvichinzi ave ava Samuel Nakaniso avo vane magwaro anotsigira kuti mapurazi ndeyavo. Varidzi mapurazi aya vanosanganisira vaLivingstone Nyamadzao vakakwidza nyaya yekudare pamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi. Mapepa ari maoko eStudio 7 anoratidza kuti vanhaka iso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita, asi vaNyamadzao avo vaimbove murwi werusununguko vane masamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006. VaNyamadzao, vaKingston Mbwititi nevamwe vanosvika zana nemakumi mashanu vane matsamba akanyorwa navaDidmas Mutasa avo vaimbove gurukota rezveminda. Asi vaNyamadzao nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi. VaNyamadzao vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura ofaleta yavo. VaNyamadzao avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri.
Asi kuti ndakatanga kuendeswa kuhigh court ndapfekerwa pasi pemasquatters ari papurazi, asi inini ndiine tsamba yeministry, tsamba yangu then ndikagarapo iko zvezvi ndine 10 years ndiri papurazi waakundidzinga sezvizvi.
VaNyamadzao vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivage chavo chiri kuraswa ndechechirongwa checommand agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotereza.
Chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudare rangu ndiri kungofurura hafu yacho, ndine 10 hectares. Kutotaura kwandiri kuita charasika chakawanda nokuti ava vanhu vakachibvisa pese vamuchiisa mupurazi raumukomureti Matanike ndobva wazochibvisazve tichingochokonyoka zvachiri kuita chakasiya murwi.
Sabhuku wenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josephine Matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varipo pasina zvavari kuita.
Munhu wese akazvinzwa kuti purezidendi vari kudziridza command agriculture, nhasi command agriculture ayo yakaraswa musango, hurumende iripo, purezidendi vedu varipo. Tiri kukumbirisa zvikuru baba vaMugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Isiri masabhuku emuno munzvimbo muno tarwadziwa.
Amai Matanike vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira.
Wavheti akarwira nyika inei, akarwira ivhiri, ndora vakarwira ma10 years vari musango vachirwira ivhiri. Nhasi isusu tiri kukumbira purezidendi kuti vapindire pamusoro penyaya iyi.
Vaimbove murwi werusununguko vatichaona shangiwa vanochinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara, asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo.
And to worsen matters vanhu vakaita semavo veterans vanoti vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanyaknown by everyone worldwide andika varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume, which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirikuiswa kurodhi votomupampa kugara parodhi wezi haana kwekuzviendesa andati. Saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
mumwe ari kudzingwawo vatawanda mhiri piri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chenezi muri panzi munova kutakurwa nehurumende munoifanira kugara apa tichikutsvakira ipo kuenda kana paripo kuenda munova kutakurwa nehurumende munoisapa munova kugara straight hapana zana achina achini gonokona nzvimbo kuti zvisaisi pachedu amai angu tinova kubira zvinotaura kuhurumende kuti chindai apa sekutakurwa kwake tawane nehaikoti.
Mapurazi maviri aya Estelle neDorothy Moore aive ava Francis Claude Whitkins avakatenga mugore ra1972 nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere akazotorwa nehurumende mugore ra2000 achigoverwa vanhu vatema muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Arthur Achiguriwa.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvarefadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedemokrasi, rinorwira demokrasi. Kubva tichiramba mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change kuno muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudzawo ruoko rwavo kuti ini ndonawo kurana for office ya president kana kuti ndonawo kurana for office yeu member of parliament kana office yeu councillor. Nokuti ndozvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapuresident, vanoda kuita maMP. Isu chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo
ichokwadi ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwawo tikaita zvikoka zvikoka tikaita mapati akawanda pari zvino ndinonzwa kuti hanzi mapolitical party muZimbabwe haakutosvikawo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwawo uchiona kuti isu tiri nyika yetingangoti nyika doko tine vanhu 14 million chete kuda pa 14 million ipapo vakarejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti uti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuita iwo makumi matanhatu nemana hazvechowo zvinotiita chisekeso yekunzoko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsa zvende nechokuti kana tati isu kune multi-party democracy hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu tinotendekwa kuzano kuti zano haiti vamwewo kuti vaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mkoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Tinokutambira ini mfaro pano pa Studio 7 mkoma kuda.
Naita basi. Pakati mkoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mkoma kuda tila kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo pange poitwa sarudzo dze runoff dziadzia pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndana ane vamuchiri kutondera.
Ya ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda vamwe vacho ndingavandisisa varangarire nemazita. Ndinorangarira Joshua Patakesa akanga ari mushandi wemovement for democratic change ari driver. Ndinorangarira Peta Chokururama. Ndinorangarira Tondera Indira. Ndinorangarira ana Kane Nyeve nana Kauzani vamwe vamwe wakapondwa.
Asi muri kuti imi vanhu vakapondwa pane humbo here wakati tsvikiti wekuti ranga riri bato reZANU-PF?
Ah zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai. Tinozviziva kuti ZANU-PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 wamugabe muofisi nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu. Saka ndivo vakanga vane slogan iyoyo. Tinoziva nzvimbo dzese dzawakafamba kuna Machonari Central kuna Machonari East vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misi nenguva. Vanatondera Indira vakauya vakatorwa kana isiriyo iyo ZANU-PF ndo yanganga iri hurumende iri kutonga. Ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mamba kwedza pamba patondera Indira akamutora akamuuraya nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kudzivirira vanhu veZimbabwe. Vangatotiudza ndivo kuti Joshua Pakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekuitirisindiani nokuti ndivo vakanga vachizviti hurumende panguva iyoyo.
Semaonere nyu chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi?
Semafungiro angu ini yakanga iri nzira yekukanda kuchishidzira kuvana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura. Vavariro yavo iri yekuda kutyityidzira nekusenda yandingati meseji pachirungu kuti if you do this unotakatika.
Tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi. Munoona sei?
Ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoka. Ihurumende isinei neupenyu hwevanhu. Vanhu vakatora Tondera Indira handingati vanozikana asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta. Angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsakatinga maringe nezizi. Zvimwe chete izvo nana Beta Chokururama maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge pari kupondwa mombe. Naizvozvo panofanira kunge pakatosara humbowo hwekuti hazvimboda mupurisa akatremwa tereki kuti abake kuti izvi ndo zvaitika.
Asika iro bato reZANU-PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi?
Ngatimbotangai tataura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa. Tondera Indira, Peter Chokururama, Kane Nyeve, Kauzani. Where are they and what happened to them? Before takuzotaura kuti imimi munomboitawo tingaite here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo. Sehupi humbowo hwavanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova?
Mataura yemi kuti semaonerenyu kupondwa kwavanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mungati zviri kushanda here?
Handifunge kuti zvinoshanda nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura. Vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana nawo muhondo iyoyi.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you so much.
Avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno jipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, muno jipa simba.
Inom di Bishop Godfrey Tangonezi, ndiri Bishop we Anglican Diocese of Mafingo. Kimema diocese anikwana kuita iwo mashan, rimere Harare, Manicaland, Machibeleland, Central Zimbabwe, na iyo ino Mafingo.
Nderipi basa guru runeitwa ne kereke enyu?
Kimeita mabasa akati wandei, donzo redi guru, ndoro kupariza vangeri. Asimu kupariza kwa kinoita uku. Kino tarisao magariro evanu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo sezvakaita imo muno mudiocese reMasvingo takabatsirana nevanhu kwemakura apuraya munzvimbo dzine malaria tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku 65,000 uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa sezvakaita kushurugwi rurawo tine zvikoro zvina kwachivi tine chikoro chimwe chete kubhohera tine zvikoro zvitanhatu kuchikomba tine zvikoro zvina muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding uye sedhaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mishini uye pane zveutano izvozvi tiri kuita urongwa sedhaisisi Masvingo kupinda mumachechi edu mudhaisisi riri rose nemunzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemamwe macommunities tine zvakare yatinodaidza kutiwo skill center apo panoenda vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko.
Zvamataura zvizhinji Bishop Taone zvinhu zvinoda mari. Kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika?
Tine shamwari dzedu dzatinadzowo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira.
Nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene?
Ya, ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8 ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi. Muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa mutambo yokururamisa nayo akabata tambo iyi muruoko rwake akandibvunza achiti, nai Amos uri kuoneiko? Inendikati tambo yokururamisa nayo. Ipapo tenzi akati, ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo. Handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga. Ndo ndima yandaverenga Amos 7, verses 7 to 8. Pandima iyi yandaverenga iyi, Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri. Panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizviunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo hori hwanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva. Utungamiriri hwezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehori. Haaibve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira Mwari wavo. Mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri. Zvechokwadi, Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita hori hwakange huripo mukati meIsraeri. Mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo kati atingati vision pachirungu. Muchiratidzo umu Amos akaona Mwari anova muvati mukuru akabata tambo yekuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro pehumori nekudzvanyirira varombo. Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi paMwari. Chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki. Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa naMwari. Nhasi uno Mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe. MuZimbabwe hori wapfumi achisero. Ane zimatonge rwei nyika, hazina kujeka. Wapfumi wenyika waenda kumawere. Kudzero dzevanhu hadzicherechedzo. Tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo. Iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama. Izvi zvinoreva kuti Mwari vachazosvika pakutiranga. Ibasa remunhu woga woga remuZimbabwe. Angava ari muhurumende kana kuti asiri muhurumende, anoshanda papi nepapi kana kuti asingashandi kuti tose tirase tsika dziuri. Tirege kuzvunganidzira pfuma nokutsikirira varombo. Ticherechedzewo zvakare kudzero dzevamwe vanhu. Tikadaro, tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo inobva yaratidza kuti Zimbabwe yatwasuka. Tobva tawana makomborero akawanda kubva kuna ivo Mwari ane vemusiki wedu.
Ava vanga vari Bishop Godfrey Taone zvive Anglican Church Mashingo Diocese vari parunare kuMashingo neStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kubva kuchikwata Christlike Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya uchitungwiza ava vakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika 150 dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothmore ari pedyo nechegutu. Nasi mchikamu chedu chechitendero manzwa urukuru ya takaita na Bishop Godfrey Taoneji ve Anglican Church Mashingo Diocese. Tabatashuka kumagumo ya chirongwa chedu anukuhone kaini mufaro ndini chonga kandemiri ndokusia mina ntungamili nkomo.